Varairidzi vakawanda vanoti vari kukashika mazwa zvikuru nemashoko emutungamiriri wenyika vakataura kwamutare vachiti hurumende yavo haizobvumi kumanikidzwa kuita zviri kudiwa nevarairidzi vakati vasiri kuenda kumabasa vachanyimwa mihoro yavo. Mutungamiriri werimwe remasangano anomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavafira Shou vati hurumende ndiyo iri kutombunyikidza varairidzi nekuvamanikidza kuti vaite zvisingagoneki. Vazvowo vati nyaya iripo ndeyekusakwana kwemihoro nekudaro hurumende inofanirwa kugadzirisa kuti varairidzi vawane mari inoita kuti vararame pamwe nekukwanisawo kuendesa vana vavo kuzvikoro.
Varairidzi varingoti mari iyoyo haikwanisi kuti vakwanise kuti vaende kubasa kwavo. Vane chidokwa dokwa zvekuti vaende kubasa asi mari haikwani yekuti vakwanise kunge vachienda kubasa kwavo. Zvikuru sei maschool fees akakwira akuita ma 26,000 to 60,000. Saka vanhu vavarairidzi vanenge vachida kuti vaone kuti ivo vabereki vana vavo vangaenda kuzvikoro sei ivo vachitandira 3.6.
Vachipindura panyaya yekuti hurumende haina mari yekupa varairidzi, vazvowo vatiwo zvinovashamisa kuti vamwe vashandi vehurumende vakadai semasoja nemapurisa vari kutambira mari yakawanda kudarika varairidzi. Vazvowo vatiwo hurumende ngaise pachena mari dziri kutambirwa nevashandi vese vehurumende vachiti hazvibatsiri kuti vamwe vashandi vehurumende vanotambira mari yepamusorosoro vamwewo vachitambira mari isingakwani kuti vachengete mhuri dzavo.
Kana pane unofunga kuti varairidzi vanoda mari dzakawanda, isu tinochallenja hurumende kuti iproduce masalaries anotambirwa nemunhu wese kubva kuna president kuenda macabinet ministers kuenda kumamps kuenda kumateacher kuenda kusvika kuna groundsman. Zvingaitawo here kuti groundsman wapachikoro anotambira mari inopfuura yaticha?
Munyori mukuru musangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vati chero vakanyimwa mari nekuti havasi kumabasa hazvina musiyano wakanyanya sezvo mari yacho yavari kutambira iri shoma shoma zvichienzaniswa nemari inodiwa kuti munhu ararame pamwedzi wega wega.
Chimiro chakaita muzvikoro zvedu ndezvekuti varairidzi vari kuda mari kuti vakwanisenge vachidzidzisa nekuti varairidzi havana mari inokwanisa kunge vachienda kumabasa nekuti hazvina zvazvichachinja kuti vataura kuti vasiri kuenda kumabasa havasi kupihwa mari nekuti mari yacho yavari kundopihwa yakangofanana nekusapihwa mari. Saka isu ticharamba takamira ipapo pakuti varairidzi ngavange vachiwedzerwa mari.
Mutungamiriri weZimbabwe Teachers Association vaRichard Kundani vatsinhirawo vachiti varairidzi vane chido chakanyanya chekuenda kubasa asi vakati hazvibatsiri kuvati vaende kumabasa ivo vasina zvikwanisiro zvakakwana zvinoita kuti vaveko. VaGundani vatiwo vakazvipira kuita musangano nemutungamiriri wenyika kuitira kuti vanyatsovaonesa zviri kusangana nevarairidzi.
Musangano weZimbabwe Teachers Association takazvipira kuti tiite nhaurirano dzinosanganisira kana nehighest ofisi yapresident venyika tichivapawo umbowo hwokuti pasi apa pakambomira sei.
Varairidzi vanoti vanoda mari dzemihoro dzinoenderana nemadhora $520 emari yekuAmerica uye kuti kuzvikoro zvese kuiswe urongwa hunobatsira kudzivirira kutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19 kuti utano hwavo nehwavadzidzi huchengetedzwe. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa kuti tinzwe divi ravo pamashoko ari kubva kuvarairidzi. Vachitaura kwamutare nezuro mushure mekushanyira nzvimbo dzakavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai kuChimanimani, vamunangagwa vakati hurumende yavo haizobvuma kumanikidzwa kuita zviri kudiwa nevarairidzi vakatiwo vese vari kuramwa mabasa vachasheya mihoro yavo. Asi masangano evarairidzi ari kuramba akatsika madziro achiti hurumende inofanirwa kutanga yagadzirisa zvichemo zvavo kuitira kuti vadzokere kubasa. Vana Soro Jena vareremo hapwa dzemakomo vakasiya vataura kuti panorwa mikono uswa ndihwo hunokuvara. Ichi ichokwadi sezvo kunetsana kwehurumende nevarairidzi kuri kuvhiringa dzidzo yevana vechikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.